Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 24/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokuyeu chidzai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tinogadzirira maticha edu kuti asave nhapwa. Tiri kurarama izvozvi senhapwa, semaslaves ehurumende inokushidzira kuti marishoma iyo yandosi kupa kana watadza kuuya kubasa ndichati kurega kukupa zvachose. So ndizvo zvatiri kugwisana nazvo kuti kana ari employer wedu anofanira kuti tiritawo nerespect.
Sangano revarairidzi reATUS raparura chirongwa paindanet chokubatsira varairidzi vari kuramwa mabasa.
Zvoreva kuti munhu ari kudotitoka tendambuya kana kungai ane chibhagidhi rake rechibage, bhagidhi 1 zvaro, anoda kungotenga kuti awanewo mari yechigayo, haachakwanisira kuti atengeserane nepanext door pake.
Mutemo wehurumende unorambidza vanhu kutengesa chibage kumunhu kana kukambani isiri GMB unopikiswa. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti ratangidza kubatsira varairidzi nenjere, ruzivo nokuvarayira kuti vangawana mari sei panguva yokumboramwa mabasa kwavari kuita. Mutungamiriri weATUS vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rave padande mutande kana kuti paindaneti apo pariri kuunza zvidzidziso kuvarairidzi vasiri kuenda kubasa kuti vakwanise kuzvibatsira panguva yekuramwa basa iyi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Vadzidzisi veboka reATUS vakatanga zororo yavo yekotoro yepiri musi wemuvhuro. Zvino tiri kuti tivakurudzire kuti panguva ino yezororo vakwanise kudzidzira kuita mapindauko akasiyana siyana angakwanise kuvararamisa ivo nemhuri dzavo. Saka taparura chirongwa chekudzidzisa kuti kana munhu wafunga kutanga bhizimisi rekuzvibatira wega nemaoko ako, ungaite sei? Ndezvipi zvaunoita uchitsvaga ruzivo rwekuti ndotanga bhizimisi ripi? Urongwa hwatiri kuparura, tiri kutanga nekudzidzisa pamadande mutande vanhu vemumaleaders emadistricts edu. Ndo vatichange tichidzidzisa, tichivapa gwaro ratinovapa ravachazoshandisa kuzodzidzisawo vamwe mumadistricts avo. Tiri kuona kuti umanywa mamire nerongo aitika panyaya yeupfumi hwenyika achasiya mudzidzisi akutambura zvinotyisa zvakamboitika muna 2008 zvekuti mudzidzisi anga kusagone kana kuzvitengera kana chipenedhi chaicho.
Muri kukurudzira varairidzi kuti vadini?
Kuti vadzidzisi vanofanira kunge vachizvionera voga kuti tomboita sei kuti tirambe tichirarama. Basa iri ibasa rekuti hurumende ringadai yatiitira yatibhadhara mari dzedu dzinokwana, asi tiri kuona kuti hurumende haina hanya nesu. Isu hatingarege mhuri dzedu dzichifane nzara, taakungoitawo muonera pamwe kuti tingabatsirane sei kuti tirarame. Hondo yekugwira kuti umoro wedu wedzerwe, tinoramba tichigwa, asi hatingagwe mudumbu musina kana chirimo, hatingarwe kana tisina kupaendesa vana vechikoro kana vana vedu vachifira kuzvipatara. Saka tiri kuda kuti tiedzone patinogona kuti tingowanawo chekubata chekutsanzidzira chekuti tirambe tichirarama sevanhu.
Mamwe emabhindauko avangaite kana kushandisa ndeapi?
Vadzidzisi vagara vane unyanzvi hwakasiyana siyana hwavanogara vachisipakurira kune vana vavo kuti vadzidze mabasa akasiyana siyana. Tine vadzidzisi vanoita zvekuvaka. Kana uri wekuvaka, tinoitako kuti basa irori raunosidzidzisa vana chiriitawo. Unogona kusanobata chidhinha chacho uriwe, asi kukwanisa kuendapo uine ruzivo rwauri kubatsira uchivandudzira kumaruwa ikoko kwevanhu vachitokupa mari nebasa rako raunoita. Kana uri murimi, wotiwo mugarden mako zvaunosidzidzisa vana vako izvozvo chiita mugarden mako kuti zvienderere mberi kana uri kana chemistry uri wechemistry chiti mushonga waunosidzidzisa vana kuti unogadzirwa sei kana ingave sipo chingave chii chigadzira uri mumba mako utengese nemari inoita kuti uwanewo chimwe chouviri saka unyanzvi uri nevadzidzisi wakasiyana siyana ndo watiri kuvakurudzira kuti vachitora uteshi wavanositora vachipa vana vochimbozviitirawo iyo zvimwe zvavanosidzidzisa vana kuti vazviraramire
vamasaraure zvava kuita sekuti sangano renyu harisi kufunga zvekudzokera kumabasa nekukurumidza ndizvo
tiri kupa hurumende nguva yakakura zvakanyanya yekuti vagadzirise nhuna dzedu zororo yekotoro yepiri yatakurumidza kutanga tiri kuti panguva ino kusvika panovhurwa zvikoro muna September inguva yekuti vangatoshandise kufanovhara maburi hatiri kuchema chema nezvavo inguva yekuti vangashandise kuita kuona kuti vangagadzirise sei kuchema kwedu zvino kana vachinge vatadza kugadzirisa nhuna dzedu kusvika zvikoro zvichivhurwa hatisi kuzodzokera kuzvikoro kunoshandira mahara hatisi kuzodzokera kuzvikoro kunoshanda ivo mhuri dzedu dzichifa nenzara saka tiri kupa hurumende nguva yakakura zvikuru kwazvo ende tichiri nechivimbo chekuti vachakoshesa nhuna dzedu kuitira kuti panovhurwa zvikoro tirege kuzokanganisa dzidzo yevana sezvo tichiziva kuti kotoro yetatu ikotoro yekuti vana vanenge vakugarira mazamanishoni
avo vanga vari mutungamiriri weactus vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 gweta vatendai diti vanovavo nhengo yesangano rezimbabwe lawyers for human rights vari kumirira vamwe vanobatsira vanoshupika vaalan markham uye murimi vaclever rambane pasi avo vari kupikisa mutemo wehurumende uri kurambidza vanhu kutengesa chibage kumunhu kana kukambani isiri GMB mutemo uyu wakadzikwa kuburikidza nestatutory instrument 145 mutemo uyu unorambidza vanhu kutengeserana chibage uye unotiwo hakuna munhu anofanira kutakura chibage chinodarika mabhegi mashanu achienda nawo kune imwe nzvimbo mapurisa anopiwawo mvumo nemutemo uyu yekutora chibage chinenge chafungidzirwa kuti chakatengeswa zviri kunze kwomutemo hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima vaperenzi shiri sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi hurumende inoti yakadzika mutemo uyu sezvo nyika yakatarisana nenzara uye ichityira kuti vamwe vanenge votengesa chibage ichi kunze kwenyika varamba nepasi vanoti vanochengeta nguruve nekudaro vanoda kutenga chibage kubva kuvarimi vamakam vanotenga chibage vachibatsira vanonetseka mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu abata vabiti
uyu mutemo uyu unopa monopoli yeGMB iyo GMB yacho chizikanonzi ndeyehumori haina kana mari zvoreva kuti munhu ari kudotito kwatenda mbuya kana kungai ane chibhagidhi rake rechibage bhagidhi 1 zvaro ada kungotenga kuti awanewo mari yechigayo haachakwanisira kuti atengeserane nepanext door pake haachakwanisirana kuti anochinjana nemunhu ari kugaisa kuti oshamwari chindigaisirawo bhagedhi iro iro wotorawo iro hazvichatenderwa izvozvo izvo hakuna ikonomi inofamba necommand economics vanhu ngavabvumidze kutengesa kwavanodira zvatinongoitawo kufodya zvatinongoitawo kumatomato zvatinongoitawo kumbambaira GMB yacho kana ida kutengawo chibage inongoitawo purize yakanaka murimo wotachoice yekuti ndotengeserawo panext door here kana ndoenda kuGMB
asi tichitarisa bumbiro remitemo mungati riri kutyorwa sei apa
riri kutyorwa pazvinhu zvitatu chekutanga tine section 56 yeconstitution inotaura kuti munhu wese ane right yekupesuwa trade or profession yake zvoreva kuti vakomana vandakamirira ava pana Rusty Markham Rusty Markham anita basa rekutengesa chibage achitengesa nekupa varombo Clever anochengeta nguruve kwamurehwa Clever ane kodzero yekuti atenge chibage kuna bopoto wekumurehwa famu kuna njengenjenge wekumarondera saka mukamuti iwewo Clever uchabvumidza kuti utenge papurazili kana papurazili unongotenga kuGMB maafecta trade or profession yake do first bridge second bridge iright yefreedom of association nefreedom of assembly munhu anekodzero yekudyidzana nemunhu waanoda munhu ane kodzero yekuita contract nemunhu waanoda so mukaita zvamaita izvi madzvanyirira freedom of association nefreedom of mingi trade yake. Chechitatu is section 71 ye constitution. Section 71 ino protected the right to property. So right saka ini mukati kune munhu chena unotengesa chibage chako ku GMB kune fixed price ye 1500 kwa chena unotenga ma asset property yake, because inini ndokona kuna pamwe price ye 2000 pa market, ndokona kuna kana price ye 4000 pa market. So you've affected my right and diminished my proprietor rights guaranteed under section 71 of the constitution. Chakupesira is section 56 equal protection of the law. Constitution in it, anyone is entitled to equal protection of the law. Muna no protect wa ne mutemo. Uyu mutemo uyu ma protect a GMB, but I'm not protect alamu. So zorela kuti muna no importa maize yake ku South Africa ni mari yake akuti ndene no tengesa la GMB. Zorela kuti mai varima chibage chavo pamba pavo vada kutakurira tsapo yemwana wavo kuendesa ku Harare kusina kune nzara unotonzwa komita mutemo endesa ku GMB. So it infringes about four major constitutional rights.
Gweta vatenda ibiti vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Kanzuru yekuta reHarare inoti yambosendeka parutivi mabiko ayanga yaronga yekutambira chikwata chemutambo wenetball cheMaGems icho chiri kutarisirwa kusvika munyika nhasimanheru kubva kumakwikwi eVitality World Netball 2019 aiitirwa muguta reLiverpool kuEngland. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti vamanikidzwa kuendesa mberi mabiko aya kuzuva risati ratarwa sezvo nguva dzaanga achifanirwa kutanga dzanga dzichirwisana nenguva dzinotarisirwa chikwata ichi kusvika munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachideme pamusoro penyaya iyi.
Pane urongwa hwangu asina nyatsobuda zvavo zvakanaka nemafambiro ari kuita vasikana kubva kuLiverpool. Time yangu vari kuzosvika kuairport netime yanga ichitanga mutambo vanga vachipesanei maringe nenguva. Saka kana vasikana vachinge vadzoka mumabiko aya achiitwa ekuvakorokotedza kumirira nyika zvakanaka kwavakaita kuLiverpool.
Mabiko aya ari kuitirwa kupi kana achinge akuzoitwa uye pane zuva here richazoitwa?
Anoitwa patown house. Zuva tichange tichizozivisa kuti ari kuitwa mushupi.
Tichitarisawo zvaitwa nevasikana izvi, mungangogumisira kuvaitira mabiko here kana kuti mune zvimwewo sekanzuru zvamuchavaitira?
Zvanga zvichabuda pamutambo wavanga vachaitirwa nekanzuru kuti chii chimwe chinenge chichidazoitwawo nekanzuru.
Tichitarisa makore mazhinji adarika, kanzuru yaipindira kwazvo mukuitwa kwemitambo nezvimwe zvakadaro. Kunze kwenhabvu yatinoona kanzuru ine chikwata chenhabvu, zvii zvimwe zviri kuitwawo nekanzuru kubatsira kusimudzira mitambo?
Kanzuru ine matimu akati wandei. Timu yanga ichitamba kuLiverpool pane vasikana vashanu vanotambira City of Harare. Anoziva kuti timu yevasikana ine vasikana 7 vanenge vachitamba. Panga paine vana vashanu vanenge vachitamba ipapo mazuva ese anga achitambwa. Tine timu yebasketball inohwina muno muregion muSadak. Tine timu yevolleyball inotombonohwinawo kutana Egypt. Ichisimudzira mureza weZimbabwe, mureza weHarare. Tine timu inoita inonzi shooting inotoita kumacompetition nepresidential guard ichitonohwinawo ikoko. Tine timu yechess inotonohwinawo inoita mitambo yakawanda iyo mwasho anotomirirawo Zimbabwe. Saka guta reHarare riri kupromota sport zvakasimbarara kwazvo.
Pane vari kuchemawo kuti nzvimbo dzimwe dzaisimbotambirwawo zvikweshe nemimwe mitambo nevana mumisha inogara veruzhinji zvikuru dzanyanyotorwa nekanzuro dzichivakwa dzimba kana kuita mainfield zvaakuita kuti nzvimbo dzekutandarira dzive shoma. Munotiwo
wongu kanzuru itori mushishi kubvisa vese vakagara zvisiri pamitemo panzvimbo idzodzi kuitira kuti nzvimbo idzi dzinge dzichidzokera kubasa radzo rekubatsira veruzhinji veHarare.
Remangwana munotarisirawo rakamira sei munyaya dzemitambo?
Tinotarisira ramangwana rakajeka panyaya dzemitambo nokuti kanzuru ine mutemo wakajekawo unyatsodobirodza zvakanaka kuti mitambo inofanira kunge ichikurudzirwa.
Ko mune vamwewo here vekumaruwa, makanzuro emaruwa amunokwanisawo kubatana nawo? Tinoonawo kana mamwe maguta anogona nga achibatana nemaguta ekune dzimwe nyika. Ko vemunyikawo vamunobatanawo nawo?
Wongu tine anonzi maIntercities Sports Festival atinoita gore negore. Tinotamba nemamwe maguta. Tiri kutarisira kuti mitambo iyi nekukura kwainenge ichiita ichasanganisira makanzuru ose ari muZimbabwe tichitamba kuti vaya vanotsvaga talent vange vachiona pamitambo iyo inenge ichitambwa.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vari parunare muharare na chonga kande miri. Chombo tarisa shiruma pepa nao anasi. Mudeli. Mudeli news mune nyaya inoti mwasa iri kupomerwa mamwe masoja yekuuraya vanhu vairatidzira haina kupera. Mudeli news mekare mune nyaya yekukudzwa kwemitengo yemafuta edzimotikari zvekare. Mukronika mune nyaya pamusoro pemunyori weguta reBulawayo vaChristopher Dube avo vanoti vamhangarira kumatare edzimhosva mutevedzeri wameya vatinashe Kambarami pamwe chete nekanzuro yeBulawayo pamusoro pokumiswa basa kwavakaitwa. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pemutevedzeri wemutungamiriri weMDC vaWelshman Nwiwe avo vanoti masangano akaita semutwakazi achenjerere kushandiswa nezanupf mukuedza kubvisa makanzura eMDC muBulawayo. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani mangwanani vashamarari veStudio 7, tinokutendai zvikuru nebasa ramuri kuita rekutizivisawo zvinenge zvichiitika muZimbabwe zvinenge zvakavanzika. Chikumbiro changu, ndine chikumbiro ndakanangana naPresident Emmerson Mnangagwa. Chokwadi zviri kuitika munyika havasi kuzviona here? Vari kupi zvinhu zvichiitika kudai seizvi? Mafuta emota anokwira, magetsi ari kunetsa munyika, manje manje apa manesi madhokotas tichinge takuwanzwawo vachidaidzirawo neuku, nyika yese munhu wese ari kuchema. Vari kuti kudinazvo, vari kupi? Vari kutoita kunge vasipo zvavo, vari kutoita kunge vasipo. Basa ravari bhizi kutaura naro ndere basa rekuti president vazonorapwa kuchina vazobviswa kusouth africa. Zvinounza chikafu patebho here? Zvinochinja situation yenyika here muZimbabwe zvinhu zvavari kuita izvi? Zvinorevei zvinhu zvavari kuita izvi? Ndavataurena nachamisa voona kuti zvinofambiswa sei zvinhu izvi. Kwata kuswera kupedza nguva kutaurana namadhuku vasina kana one seat yavakakontribute. Zvinobatsirei? Ndavataure nevanhu vane masolution ekuti nyika iende mberi. Ndinotenda hangu.
Vari veStudio 7 kuno tinofara. Varume vanokonewa kutonga, nhamo yatiuraya kubva vakabvota masimba nechisimba, nhamo yatiuraya, dambudzo watitambudza, watitambudza sezita rakwe.
Mamuka sei mukoma tanonoka hwante nevateereri vese veStudio 7. Ini ndinodawo kupawo maonero angu pamusoro pekupatsanurwa kwemarudzi muguta reBulawayo. Semaonero angu, kuoma kwaita zvinhu ndokuri kuita kuti marudzi apatsanurwe muguta reBulawayo. Nekuti nditaura kudaiwo, magetsi hakuna, mafuta edzimotikari hakuna, mvura hakuna, mishonga hakuna, mari mumabhengi hakuna, mabasa chaiwo hakuna, even chingwa chaicho hakuna, kana mapasipoti chaiwo hakuna, zvichikonzerwa nekutadza kutungamirira kuri kuitwa nehurumende yeZANU-PF. Ndizvo zvaakukonzeresa kuti vanotaura mutauro wechindevele vati zviri kukonzerwa nevanotaura mutauro wechishona, uye vanotaurawo mutauro wechishona voti zviri kukonzerwa nevanotaura mutauro wechindevere. Asi handizvo zviri kukonzereswa nekutadza kutungamirira kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Ndatenda, ndini tsungira idzova.
Radi henyu mukomanerwa nde, nindiretowo baba keri pano pachivhu. Nindiri kurwadziwa nemamiriro aita upenyu. Zvinhu zvaoma, chokudya chai chapasisina kuti tiende kuchigayo chaiko. Mari hatichina, zvinhu zvose zviri kungokwira zuva nezuva, peturu iri kungokwira zuva nezuva. Varume vatomesera vakutaura chokwadi, dai vaitawo vabatani varume ava kutaura chokwadi vatomesera.
Makadii mukoma jonga kane miri namukoma tanonoka wande? Ndikutaura ndini Gore Nyagomwe, ndiri kuno kumayo. Ndikutaura kuti ndambozwa nyaya yataurika yekuti iyo ZANU-PF inotungamirwa nawaED Vagarwe unoza chini chilipo chini chokwa di chilipo njenga naga dije kuti mnaangapo akoneo
madadiko pano pa Studio 7 inini ndiri kushushikana zvakanyanya nekurwara kuri kuita Vice President wedu vachiwenga. Tinorangarira gore rakabviswa vamugabe vakati ivo vanonyanya kutambura zvakanyanyisa. Saka ndande chishiro zvekuti ivo deva simba vararama vauya futi vodzoka voti iko zvino tatambura zvakadii nguva yavamugabe neiko zvino zvasiyana papi. Iko zvino tanyanya kutambura stereki. Saka ndakati ivo deva vanga varipo vodzoka futi votibvisira futi hurumende iyoyi futi. Zvorwadza vetwei.
Vakadii vashamarari veStudio 7, indoitwo Ernest Simango ndiri kuno kuSouth Africa. Zimbabwe yayazooma manjeo. Ko ivo vamunangagwa vongozoti avo ivo vatozvikonewa zvinei hazvo vamwe vambopindawo. Taitoshora edu mudhara but mudhara vanga vakatochengeta nyika. Pakaipa wena. Zimbabwe iyi. Ndotoshanire kutaura ndingambotaura sei. Dzakuuya yo.
Makadii vashamarari veStudio 7, ndiri munyaradzi Zizihwa Tadjosi, ndiri kuno kuSouth Africa kuJoburg. Ndogara zvangu mumahembe mumapurazi ivo zvangu mumapfanya zvamu. Ndomunotaura ndomunotambura ndiri zvangu nasekuru vangu vadhanda mumahembeni. Shuwa taikumbira hurumende voshwavo tiyazamawo kuona plano tigadzise nyika. Shuwa toshuvirawo kudzoka kunyika kwedu kuno tiri kuzvitamburira kuno bhikozi hatina kana mapepa acho kuti ivo tingangopinda kumabasa mamwe bhikozi mabasa mamwe mazhinji avodawo mapepa. Saka kuti zve tive kumba kwacho magetsi acho anonetsa chero tive kuzoita pasipoti yacho zvinhu zvaivi zvinonge zvinonetsa. Saka aide hurumende yatinzirawo tsitsi yativonavo shuwa yagadzisa nyika chikumbiro chitoisawo kuhurumende. Ndatenda hangu.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato riri kutonga muBritain reConservative Party rasarudza vaBoris Johnson kuti vave mutungamiriri wenyika. VaJohnson vange vachikwikwidzana negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaJeremy Hunt. VaJohnson vakatangidza basa semutungamiriri wenyika nhasi chitatu. Apo vatongi veSudan vari muhurukuro dzehurumende ichafanotonga nyika, mumiriri weAmerica kuSudan azivisa kuti iyi inhano yekutanga muchirongwa chichatora nguva refu. America iri kuedza kubatsira Sudan kubva kuutongi hwemauto kuenda kuutongi hwechekerere. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi vaRobert Mueller avo vakaongorora nyaya yekuti sangano raibatsira kuti vaDonald Trump vasarudzwe musarudzo dzemutungamiriri wenyika dza2016 rakashanda nehurumende yeRussia here kana kuti kwete. Vanopa huchapupu mberi kweparamende mbiri dzeAmerica. Gwaro rakanyorwa navaMueller pavakapedza ongororo yavo rakatorwa nenzira dzakasiyana-siyana izvo zvakakonzera kuti paramende ishedze vaMueller kuzotsanangura. Mugari wemuWashington DC Dr. Roderick Machekano vanoyambira kuti vazhinji vachagumbuka nekuti havatarisiri vaMueller kutaura zvizhinji zvitsva panyaya iyi. Tabata Dr. Machekano kuti tunze nezvenyaya yavo.
VaMueller handifunge kuti pane chinyuwani chavachaburitsa kusara kwezvavakanyora.
And tinoda kuti mukubvunzwa kwavanenge vachiita uko vachange vachingotsimbira zviri muripoti yavo.
Tinoona sekuti ripoti yavo yakadoita kuti vanhu vave nemibvunzo yakawanda isina kupindurwa. Zvichafamba sei apa? Zvichangopera zvakadaro kana vasina kubatsira kana kurondedzera?
Kana tichitarisa mucongress, tinoona mabato maviri awa aine pamwe zvinangwa zviviri zvakatisiyanei. Tikatarisa kudivi remadhemocrats, I think kuti chavashanda kuti vanyatsoti vamuda vabude pachena kana kuti vajekese ndechekuti vakati vaTrump havana mhosva here munyaya yose iyi. Nokuti after vati vamuda vaita ripoti yavo, vaTrump vakabuda vachiti tabatwa handina mhosva ndozvataura vamuda. Saka Congress ichada kuti vamuda vataure zvavakawana vachinyatsojekesa pane zvaitaurwa nevaTrump nezviri muripoti yavo. Tikatarisa kudivi remaRepublicans, tinoona sekuti vanenge vachidaiwo kuti vadzvanyirire vamuda kuti vasambotaura anything else besides zvirimo muripoti. Tinoona sekuti vachange vari kuda kuvaataka. Ndo mafungiro andinenge ndichiita kuti avo maRepublicans anodefenda president achange achida kuita kuti adzvanyirire vamuda pasi.
Ko ivo vamuda muongororo yavakaita vakadi kubuda pachena vakanyora zvinhu izvi kuti pasaita mibvunzo negakava ratiri kuona iko zvinezvi?
Imo matsananguriro avakaita main purpose yemishoni yavo yavakanga vapuwa ndeyekuti vaone izvo kuti Russia yakanga yaita interfere here mumaelections. That was the main goal. Saka ivo mukuongorora kwavakaita vanoti I think panoti izvo vanga vasina mvumo yokuti vangaita bring macharges pana nhanenge kuna president. Saka ivo vataurira vakaita vakati izvo vasiira kucongress. Ivo congress ndiyo inofanirwa kuti ichiona kuti mufact finding mission yavaita iyi congress yotora which direction.
Kuvharidzirwa kwatinoona kuchiitwa napresident newhite house kunyange nejustice department hazvina zvazvinoreva here? Vanozvitora sei vanhu vachiona mutungamiri wenyika achivharidzira panenge pachida kuongororwa nyaya?
Ndo nyaya yanyanyonetsa nokuti mukatarisa kudivi remadhemocrats munotova nokupokana maererano nemabatirwo ari kuita nyaya iyi nokuti kune vamwe vanoti Congress yangadai yatotanga kuita basa rayo, basa rayo riri rokuita impeach president maererano ne evidence iri muripoti.
Sekuona kwenyu munoona sekuti mangwana ndo panoperera nyaya iyi here kana vamuda vataura zvavanenge vataura?
Handifungi kuti ndo painoperera nokuti nyaya iyi icharamba ichiendera mberi. Vamuda one of the witness vachadaidzwa necongress. Kune vamwe vava congress yavanotoda kutaura navo vakaita sevaya vanodzana Magahan. Congress ichida kunzwa kwavari kuti zvakafamba sei panyaya yeinterference.
Avo vange vari Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Vakomana kana tiri tose iwe Ina kuna nangu zagawanda
Yawande, yawande
Kako mana kana taka batane we
Yawande, yawande
Ina kuna nangu zedu zose
Sezonguwa hili ya pera regaiti mbota ya sasanga shiri munau sangano rewara hili zire atuz raparu rachurongwa pa internet chokubatira wara hili ziri warukupa kurangwa mabasa mchema urumende urukura mbiza wanu kutengesa chibage kumunuka na kambani isiri GMB unopikiswa. Tashuka kumagume churungwa chedisha nasi inindini tano nukawande jiri Washington DC ndoti mosara zakanaka.